mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti mwakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino vana muchiti vedu vari ikoko kwamutasa vari mubishi rekumhanya mhanya kuti vaone kuti varasikirwa nechikafu ndevapi, varasikirwa nezvekupfeka ndevapi.
Hurumende inoti ichabatsira vagari vekwamutasa mudunhu reManicaland vakaputirwa dzimba nechimvuramabwe kana yatambira zvabuda muongororo iri kuitwa namujiti mudunhu iri.
Tikuda kuenderera mberi tichiti patinokomemoreta zuva iri rakatikoshera kudai, semisa Zimbabwe tinotenda hurumende pane zvimwewo zvairi kugona.
Nhasi nyika zhinji pasi pose dziri kucherechedza World Press Freedom Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe 1570 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri muHarare nekuMashonaland Central neZuro. Vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana nemakumi matatu ane makumi matanhatu nevasere 430,068. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane gumi 610. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevana 194 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana nemumwe 141 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana maviri ane makumi masere nemumwe 38,281 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevana 35,634. Mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU Van Nathan Nkomo vanoti vakamirira ongororo iri kuitwa namujiti kudunhu reManicaland vasati vaenda kunobatsira mhuri dzakaputirwa dzimba nemhepo nechimvuramabwe nemusi wechishanu nemugovera kwamutasa. Mumiriri weMutasa Central vaTrevor Saruaka vaudza Studio 7 kuti nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri dzinosanganisira Ward 10 Samaringa, Ward 19 Moyo Weshumba Dombo, Ward 18 Nyakatsapa Shamu ne Ward 24 kwa Mapara. Vanhu vana vakakuvara mushure mekunge vadonerwa nematenga nemidhuri uye vamwe vakaparadzwa dzimba, midziyo uye zvirimwa. Vasara pamene vari kuchema chemavo nerekuti kunze kunotonhora zvekuti vave kutya kubatwa nezvirwere. Izvi zvauyawo apo nyika iri kutatarika nechirwere cheCovid-19 chinopa kuti kana kunotsvaga upoteri kunetse. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata Vankomo.
Ta ngonzwa kuti kune dambudziko rakaitika kumutasa central uko kwatinotarisira kuti kana gwaro ranyorwa namudzviti wenzvimbo iyoyo rasvika tinogara pasi tovabatsira semabatsiriro atinoita vamwese vanowirwa nedambudziko rakafanana neiroro.
Mungatiudza kuti zvii zviri kuitwa pari zvino nevatungamiri vedunhu iroro kana ivo vamuri kutaurawo ivo vana mudzviti kuti vaone kuti vanhu vangani vakawirwa neiro dambudziko iri rechimvuramabwe?
Pari zvino vana mudzviti vedu vari ikoko kwamutasa vari mubishi rekumhanya mhanya kuti vaone kuti varasikirwa nechikafu ndevapi, varasikirwa nezvekupfeka ndevapi.
Vankomo, asi tingati iri idambudziko here rekuti vanhu vangatarisire munyika panguva ino yekuti vanhu vakukohwa, vakawanda vachitofunga kuti zvechirimo zvapera, hakusisina mvura yakawanda zvakadai inenge ichinaya.
Munoziva nguva inei yatiri inei tatisingatarisiri mvura nedutu mupengo rakadaro, asi tinotarisira kuti kana magwaro aya achinge auya neuwandu hwevanhu tinonzwa kuti vamwe dzimba hadzisina matenga tinoona zvokuita sehurumende tine vanhu vakawanda vatinoshanda navo tinonga tichingobatsirana tichidaro, kana zviri zvekudya tinongotumirazve ikoko kwamutasa. Saka tamirira kuti vatipe udzamu hwakazara kuti vanhu vawirwa nedambudziko iri vangani tovabatsira.
Muri kuonawo sei basa riri kuitwa nevatori venhau kuti vanhu vanzwisise nezvematambudziko akadai kana vanhu vachinge vawirwa nematambudziko? Dzimwe nguva achitoda nyika yose kuti inge ichiisa musoro pamwe chete kuti ivabatsire.
Toda kutendai nebasa guru ramuri kuita rekubatsira vanhu kusvitsa mashoko. Mvura yenguva ino munhu wese aingovhura aingofunga kuti mavhura chando. Zvinotaura kuti haasi mavhura chando, ameno zita raichapuwa. Kwatiri yatishatira nekuti yatiparadzira zvinhu zvakawanda.
Mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Nkomo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhasi 3 Chivabvu nyika zhinji dzinocherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Nhasi ave makore makumi matatu mabasa evezvanhau achicherechedzwa pazuva iri. Izuva rekuyeuchidza hurumende dzose kuti dzikoshese basa revatori venhau. Izuva rekuti vanoshanda mubasa rezvenhau vafungewo pamusoro pekushanda vakasununguka uye kuita basa ravo nenzira yakanaka. Izuva rekutsigira vezvenhau uyewo rekurangarira vatori venhau vakarasikirwa neupenyu hwavo vachiita basa ravo. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti Information as a Public Good rinokurudzira kutapa nhau pasina kurerekera kudivi rimwe chete, richikurudzira vatori venhau kuti vabudise nhau dzechokwadi. Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti gore rino zuva ranhasi rinokosha kupfuura mamwe ose nekuti pave nemakore makumi matatu kubva zvaitwa chisungo chekucherechedza zuva iri muguta reVindhoek kuNamibia muna 1991. VaMaunganidze vaudza Studio 7 kuti kunyange hapo paine kunetsana nehurumende, zviripo zvinhu zvakaitwa nehurumende zvinofanirwa kurumbidzwa neavo vari mubasa rezvenhau. Tabata vamaunganidze kuti vatiudze nezvezuva ranhasi.
Nhasi se Mr. Zimbabwe tinojoina nyika dzose dzepasi rino mukupemberera World Press Freedom Day, rinova zuva rakakoshera vatori venhau nevanhu vane vari mukati mezvekufambiswa kwemashoko pasi rose.
Sei gore rino rakanyanya kukosha?
Gore rino rakanyanya kukosha tichitarisa kuti tava nemakore 30 kubva mushure mekunge chisungo ichi chaitwa muNamibia muVindhoek muna 1991, UNESCO ichiti 3 May ive zuva rekucherechedza kufambiswa kwemashoko pasi rose. Saka izvozvo zvekuti tasvitsa 30 years isu zvakatikoshera se Mr. Zimbabwe. Isuwo zvegore rino tichange tichisvitsa 25 years se Mr. Zimbabwe tava ne misa muno munyika ichiita basa iroro ratinoona rekuvandudza mashandire evatori venhau, kuvandudzwa mune nyaya dzekubudiswa kwemashoko muno muZimbabwe.
Chii chamungatiudza pamusoro pedingindira renyu gore rino?
Gore rino tingangoti donzo redu. Pasi rino tinonzwa kuchitaurwa nyaya ye information as public good. Saka izvozvo zvinhu zvakakosha zvatinofungidzira kuti vanhu vakwanise kuzvikoshesa.
Imi muZimbabwe mune donzo renyuwo here?
Muno muZimbabwe takazobva taitawo timu yedu inoenderana nebumbiro iroro. Saka timu yedu yeMr. Zimbabwe ndeyekuti information as a public good in pursuit of section 62 on access to information of the constitution of Zimbabwe.
Mungatitsanangurira kuti donzo iri rakanangana nei chaizvo?
Tinoda kuti isusu nyaya dzekuwanikwa kweinformation is a right, ende zvagara zvirimo mubumbiro redu remutemo pasection 62 yatataura iyi. Tiri kuda kuenderera mberi tichiti patinokomemoreta zuva iri rakatikoshera kudai, seMr. Zimbabwe tinotenda hurumende pane zvimwewo zvairi kugona.
Zvairi kugona zvakafanana nezvipi vamaunganidze?
Zvakafanana nekunza nekubviswa kwakaitwa aipa yamunoziva chose kuti tanga tava nemakore akati one day tichichema kuti aiwa mutemo uyu hauenderani nezviri mubumbiro redu remutemo. Unodzvanyirira vatori venhau, unovakanganisa mukuita basa ravo. Saka sezvamunoziva, kana vatori venhau vachinge vadzvanyirirwa, vanhu vanosangana vanofanwa kubhenefita ruzhinji rweZimbabwe runobva rwashayiwa information yakavakoshera inoita kuti vakwanise kuva ne yatinoti informed decisions. Saka izvozvo zvekuti aipa yabviswa tinozvifarira chaizvo, uye tine zvimwewo zvatingati macommendable steps aitwa nehurumende akafanana nekupiwa malicense kwemacommunity radio stations. Munoziva kuti haasati zvavo arira, asi ariko mamwe atiri kuziva kuti vana Intebe, vana Aucheni community radio station, radio stations dzakapiwa malicense. Uyezve ndinotaura ndichiziva kuti mauniversities for the first time in Zimbabwe ava nema license, ma university akati one day asati apuwa ma license, asi yatinoti frequency allotment plan takaiona inoreva kuti ma university ose mukufamba kwenguva achakwanisa kutepfenyura. Ndezvimwe zvezvinhu zvatinokoshesa, even ma private commercial radio stations nema television stations ari kuuya, tinoti ma steps iwayo mashoma asi akananga ku right direction. Uye kune imwe mitemozve yatinofarira yatiri kuti iri kuuya inenge inogona kutibatsira mukushanda kwedu, yakafanana nemedia practitioners bill. Izvo zvinhu zvatinoona sekuti zvakakosha uye zvakanaka zviri kuitwa nehurumende. Asi pane zvimwewo zvatinonyunyuta.
Zvimwe zvezvamunonyunyuta ndezvipi?
Kana tichitarisa seZimbabwe Media Commission Act, ine zvimwewo zvatinoti izvi zvinogona kutidzosera kumasure, nekuti isu donzo redu se Mr. Zimbabwe nderekuti pave ne plurality and diversity munyaya dzemedia yemuno munyika. Uyezve tinotarisira kuti kana tikava nenyaya yatinoti co-regulation
pako regulation ipapo hazifana ngo gumira ipapo zvinofana kusvika kuti tive ne newspaper nepenyuro zviviti viti zvose zvinge zvakawanda iroro ndodonzo rakaitwa World Press Freedom Day pagore ra 1991 pavindok saka ndo chichemo chedu ndo nyaya dzatinadzo patinopemberera World Press Freedom Day nezvimwe zvakafanana sana Cyber Security and Data Protection Bill izvi tinotiwezvi hazvina mvumo hazvikodzeri munguva yatinorarama ngatirambei takananga nezviri progressive zvatinotenda zvakaitwa nehurumende zvakashatawo tosiya
avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vagolden maunganidze vari parunhare kuHarare nestudio 7 Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Lawayo 24 News rinoti Zimbabwe Revenue Authority Zimra yato kutangidza kutengesa motikari dzainobata dzakatakura zvinhu zvinopinzwa kana kubudiswa munyika zvisiri pamutemo. Mukroniko, hurumende inozivisa kuti nhasi muvhuro harisi zuva rezororo ichiti pane vari kunyora pasocial media kuti nhasi izuva rezororo sezvo zuva revashandi Workers Day rakaitika pakupera kwesvondo. Hurumende inoti handizvo sezvo muvhuro uchiita zuva rezororo kana paine zuva rezororo rinenge raitika musi wesvondo bedzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panamidia vo Chris Dixon Chiundo mutarauso wabanhema. Takumbira kuti vatungamiri vatigadzirire nyika. Kunzewo kudiaspora zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Nyika yeZimbabwe ngaigogara yanakawo sedzimwe nyika tigari tiri kumba kwedu. Ndatenda.
Mwadini wa jama wewe studio 7 mwadini wa studio 7 tunatika na uzi choko wadika muna tika hizi tunada kungo juru mende Zimbabwe nga iba daroka maticha marifu na tenga wakwani seri zingi zawa na mune shakanaka nini vikandi na itwa zikoni zawa darandi ya muna mbotswana
kwa zuwa ipa studio wa shamara kide wa kereri wese wipa nipenyuro ino ya studio 7 ene ndiripo zvangu kasandi fare ne urongo urwitwa ne hurumende ya Zimbabwe ekuti zvinhu zvinobva kumhiri yemakungwa kana kuti kudiaspora kana kuti zvinobva kusouth africa zvakafanana nechikafu chaicho vari kuchirambidza chiri kunzi chiri kuimpaundwa paboda vanoimpaunda chikafu chekuti vanhu vadye vararame zvinofamba sei isi hatisi kuvarambidza kuendesa kumhiri kwamakungwa gold diamond zvese zvavari kuba siku nesikati vachiendesa vachidya vega tineyoka mhuri totumira mhuri chikafu chekuti mhuri dzidye torambidzwa kunzi hazviite aiwa komana tiitirewo zvakanaka kaini tiitirewo zvitsvene tokumbirisa katatu kasingagume
makadii makadii pastudio ndinokwasai pazuva ranhasi tikutendai nekuti pachirongwa chakarurama kudai nguva ino ndachida kuti titaure nezvemurume akataura panews panapa achitaura kuti iye maticha ndo ari kuwedzera school fees akadzidza kuchikoro chekupi china ticha anowedzera chikoro anowedzera school fees zvikoro ndezvematicha here zvinowedzera chikoro kuna ticha anosumuka anowedzera school fees pachikoro akadzidza kupiko munhu iyeye anopropaganda yekupi yakadzidziswa yakapusa kudaro hakuna ticha anowedzera mari yechikoro mari yechikoro yese inouya sekiri inobva kugovernment inobva kuhurumende yache ari kusapota iyoyo ndokunobva school fees structure achipiwa ticha ticha wongoanaunsa chete ndozvaanofira izvo kunzi hanzi aanaunsirei zvapiwa negovernment yaapiwa kuti ataure kuti school fees dzokerai kuchikoro munodzidza musvike grade 7 mudzidze kuti zvinofamba sei musada kufamba muchiudza nyika yose zvinhu zvina maturo ticha orohwa nekuti aroda marights ake nenyaya yekuti muri kubvesa nekuti muri kuti inimi ari kuwedzera school fees anowedzera anoiwedzera akamira ari ani teachers there to teach vana venyu obuda muclass oenda kumba nekuimplementa zvinenge zvatumirwa negovernment kwaari. It's only a mouthpiece. Haikuna kuda kublaba teacher muchidanzi ari kuwedzera school fees. Hatidi kutaura mashoko akawanda pamusoro pevanhu vataura zvina musoro. Ngatitaurei zvine development kwete zvakapusa kudaro.
Hallo pa Studio 7 apo. Ndinoti nyika yeZimbabwe dai yanakawo vakomanako, vanhu vakaendereiko kuchikoro kwacho? Vanhu vangozara vakadzidza nyika yose, hakuna mabasa. Saka zvobatsireko kuti macolleges nemaschools aramba achingoproducea vanhu? Zvazvakadii kuti nyika ingogadzirwa iite zvakanaka pamanext elections vatiri kuendapo? Ndonzi Chris Dixon Chiundo, mutarauswa, ndiri paNamibia apo.
Makadii vashamarari veStudio 7. Ini ndiri kuJoburg. Totenda nebasa guru ramuri kuita kutipa nhau dzisina divi rakaderekera. Handiroda kutsinhira mashoko akataurwa nemumwe akataura achitaura maererano nekuSim Consulate, achiti iye vari kupfekedza vanhu pachidima ava vari kutyira korona. Haana kunge anatsoonawo zvakakwana. Vanhu vavo vane uori hwavari kuita, vari kuita corruption. Kupfekedza kwavari kuita bachidema, ii bachidema iri vanoziva kuti uchipinda mukati avo mapictures ese ane munhu akapfekedzwa bachidema. Wakaenda une mamwe mapictures vanokudzora vavatorwa kwakasiyana siyana, nyangwe ari ivo chaivo. Kureva kuti vanhu ava vanopfekedza bachidema vanhu vamwe chete nevanhu vanoshanda paZimu Consulate, ende zvinhu zvavanenge vachidhura vari kubhenefita, vari kubatirira vanhu. Saka hurumende yeZimbabwe tokumbira kuti ingopindira nokuti vari kuambiusa.
Mukasei vashamarari vedu veStudio 7, vana mukoma tanano kana namukoma hwande. Mufaro mukuru kutaurawo pano paStudio 7 inova ndiye inotipa nhau dzinotivaraidza. Tichandinoitwawo semagora ndiri kuCape Town kuSouth Africa. Ndidawo kutaurawo pamusoro penyaya yamukoma hwepo ichin'ono yokuzonzi vakaonekwa kuti havana mhosva, ende mutemo wawaishandiswa pavakasungwa mutemo unoratidza kuti hauchashandi munyika yeZimbabwe. Hongu tinotenda, asi mubvunzo wangu uri kumapurisa eZimbabwe, kuhurumende yeZimbabwe, kuti kubva pakasungwa mukoma hwepo ichin'ono nanhasi vachingoshungurudza vachiita kunge muranda nekuda kwekuti vanenge vasina mhosva. Saka zvavazoona kuti havana mhosva ivo vakashungurudza munhu, hurumende yeZimbabwe ichaita chii kukumbira ruregerero kuna mukoma hwepo ichin'ono? Ndinoti mapurisa eZimbabwe onaiwo ngaarege kungoshandiswa nezvimwe zvisina maturo. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Biden inoti kutanga svondo rino icharambidza ruzhinji rwevanhu vanobva kuIndia kuti vapinde muAmerica. India ine dambudziko rehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCovid-19. Mutauriri webato riri kutonga muIndia audza vatori venhau kuti nezuro svondo vanhu vanoita zviuru zvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevapfumbamwe 3689 vakafa nechirwere ichi munyika iyi, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwakaitwa nevanhu zviuru mazana mana 400,000 nemusi wemugovera. Zvino hurumende yeAmerica yave kumisa kupinda muAmerica kwevanhu vazhinji vanobva kuIndia senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. tabata Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze kana izvi zvichibatsira mukumisa kupararira kwechirwere ichi.
Tinoona sekuti hurumende iri kutarisa mamiriro akaita chirwere cheCovid kuIndia. Yoona izvo kuti chakanyanyisa. Saka vachishandisa hundo hunenge huripo vanogona kunge vachida kudzivirira mamwe mastrain anenge achizobva kune dzimwe nyika angauya kuno akatadzisa kukontrola kwanga kwakuitwa chirwere munomu kunyanya kune vaya vanenge vasati vawana vaccine kana kungoti iyo strain yacho inogona kuuya inogona kunge isingakwanisi kudzivirirwa nevaccine dzakapuwa vanhu muno munyika. Saka ndinoona sekuti ichi ndicho chinangwa chehurumende.
Pane dzimwewo nyanzvi dzinoti kumbomisa vanhu vanobva kuIndia kupinda muAmerica kunofanira kunyatsotsanangurwa vachiti kana kuri kumisa chirwere ichi chadova muno muAmerica, kana kuri kumisa vanoti mamwe mastrain ari kuIndia vachiti pamwe strain yacho yatova muno, munofunga kuti mimi kumisa uku kuno kumisa vanhu vanobva kuIndia kuti vapinde muAmerica kunobatsira zvakadini pachirwere cheCovid-19 ichi?
Kuti kunobatsira zvakadini, zvinhu zvinonetsa kuti munhu uve unganyatso vane tsananguro yakakwana pakuti izvo hatisi kunyatsoziva kuti tichiona kushaika kuri kuita vanhu kuIndia kuri kuratidza kuti chirwere ichi chakasimba chaizvo. Saka inogona kuve imwe strain isingakwanisi kukontroriwa. Saka I think chirwere cheCovid kuti vanhu vave neplani chaiyo chaiyo chiri kunetsa nokuti hachisi kunyatsonzwisisika. Saka munoona hurumende dzichiita mimwe mitemo inenge saiyo iyo kudzivirira vanhu nokuti vanhu havanyatsoziva kuti zvinhu zvingafambiswa sei. Saka vanenge vachitongoti zviri nani taprotect vanhu venyu vamuinavo vemunyika menyu kubeta on the side of zvinhu zviri right.
Mabatirwo ari kuitwa nyaya yeCovid-19 muAmerica imi munoiona sei?
So far ndinoona kusekuti program yanga ichiitwa nehurumende yokuti yokukwanisa kuti mavaccine ave aripo yakabudirira, nokuti munhu wese pari zvino munhu wese anenge achida kuvaccinatwa ari kukwanisa kuvaccinatwa. Saka ndinoona sekuti ipapo hurumende yakagona nokuti vaccine riri available. Hondo huru yasara ndeyekurwisana nevaya vasingadi kuvaccinatwa kuti izvo vavape ruzivo kuti chirwere ichi chiri nani kudzivirirwa nevaccine. Vaccine harina mamwe maside effects aringa kukanganisa, saka bheta munhu ugare wakavaccinatwa. Saka ipapo pachine basa pakuti pane rumwe ruzhinji rwevanhu rusati rwawana vaccine. Asi tichitarisa vimbiso yavaBiden pavakapinda pachigaro chokutonga, vakanga ivo vataura kuti within the 100 days vachaita kuti mavaccine anowanikwa kuvanhu vose. Saka toona sekuti hurumende yavo pachinangwa ichocho vazadzisa.
Avo vange vari Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti ichabatsira vagari vekwaMutasa mudunhu reManicaland vakapudzirwa dzimba nechimvuramambwe kana yatambira zvabuda muongororo iri kuitwa namudzviti mudunhu iri. Nhasi nyika zhinji pasi pose dziri kucherechedza World Press Freedom Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.